Vashava avo vari kutungamira chikwata cheZimbabwe chinosanganisira vakuru vakuru vemauto vakasvika muguta guru reMozambique Maputo neZulu Manheru. Bazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika razivisa padandemutande raro reTwitter nhasi kuti vashava nechikwata chavo vaudzwa mamiriro akaita zvinhu kudunhu reCabo Delgado kumaodzanyemba kweMozambique uko vanopfurikidza mwero veIslamic State vari kuuraya vanhu. Izvi zvaitwa apo vari kugadzirira kupinda musangano wamangwana wemakurukota nemauto ari musadik anoona nezvekudzivirirwa nekuchengetedzwa kwedunhu iri kuti azive kuti Mozambique yobatsirwa sei padambudziko riri muCabo Delgado. Musangano wemangwana unotevera chisungo chakaitwa nevatungamiri venyika dzemusadik vanosanganisira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, Cyril Ramaphosa vekuSouth Africa, vaMokgweetsi Masisi vekuBotswana navaPhilippe Nyusi vekuMozambique. Pamusangano uyu wakaitwa kutanga kwemwedzi uno, vatungamiri ava vakaita chisungo chekuti mauto eSadik Intervention Brigade anofanira kumutsiridzwa kuti apinde muMozambique nechimbi chimbi. Vanongora nyaya dzematongerwo enyika zvakare vari mutungamiri webato reDemocratic Party Dr. Uraya Izembe vati chido cheSadik chakanaka asi havaoni Sadik ichibudirira.
Chingangova chido asi handioni Sadik ichikwanisa kuti ibetsere Mozambiki padambudziko rayatarisana nayo, nekuti nyango tikatarisa muno muZimbabwe iye zvino dambudziko romuZimbabwe harisati rapera kubva pakapindirwa neSadik paya pa2008.
VaZimbe vati Sadik haina mauto aripo uye haina mari yekuti kunyange chikwata chemauto aya chikavepo hachina zvikwanisiro zvekushandisa. Vati hondo dzezviwanikwa dzakaita seyakambopindirwa nenyika dzemuSadik kuDemocratic Republic of Congo hadziperi nekukasika. Vati hondo yave kuCabo Delgado yakafanana neyekuDRC.
Ndeyo Mozambique yanyanya kushata kuti vari kurwisa muava vava ne mamwe maonero echitendero kuti vanenge vachifungidzira kuti Mwari wavo unenge achivatsigira muhondo iyoyo yefuma yamatongerwo enyika yamaMozambique. Saka handioni Sadik iine rwaro hwokukwanisa kudzimura moto iwoyo.
Vanongora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira Dr. Wellington Gadzikwa vati zvakanaka kubatsira vavakidzani vedu asi Zimbabwe haina mari yekuita izvi.
Isusu hatina mari, maticha hasi kubhadharwa, madhokuta hasi kubhadharwa. Already kana kutira zvesecurity, the most important form of security, human security, which is food security nemalivelihood. Saka vakuru vangangoda kunopindira zvavo asi ndoona kuti semamiriro atakaita mumiriro wokuti dzimwe nyika dzakati daiwo dzakasimbo dzina South Africa nedzimwe dzine upfumu huri nani dzive dzinopindira imo mutira maresources azvo.
Vatiwo kupindira kweZimbabwe kunogona kuita kuti vanopfurikidza mwero ava vapedzisere vapinda muZimbabwe sezvavanoita kune dzimwe nyika. Chipangamazano muRevolutionary Research Institute of Zimbabwe vachenesani Ndungwaka vati zviri kuitika kuMozambique ihondo yezviwanikwa uye zvinotoda kuti Sadik ipinze masoja akawanda kuitira kuti dambudziko iri ripere.
Nokuti Sadik inenge ichiuyoka yakawanda yakasimba, asi tisingazoti Mozambique icharamba yakamira sei, nokuti zvinogona kutarisirwawo zvekare kuti kurumeri shangai inogobva nguva kuna naPalma ichipinda kune town inonzi Pemba Nemba ichiverenga nezvayo. Yaaneka kuchema-chemo kwekuwanda kwevanhu vari kupinda vanguva vachitiza uko. Saka ndisingazoti nekupedzisira kwenguva vanhu vachatiza pari kurwiwa, vanotiza vachienda kupi.
Vati nyika dzeSadik dzakaita seZimbabwe neSouth Africa dzakatombobatsira mumatambudziko akaita seari kuMozambique, saka hadzifaniri kunetsekana zvakanyanya nezviri kuitika kuCabo Delgado. Bepanhau repaindanet reNewsWorks rakaburitsa nyaya mazuva mashomanana richiti Zimbabwe yakatoendesa mauto kuCabo Delgado uyewo yagarawo iine mauto ayo kuMozambique anochengete za pipe yemafuta anobva kuBeira. Asi Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kudivi rehurumende rekutumira mauto ayo kuCabo Delgado, kunyange hazvo mamasangano enhau ari kuti izvo ndizvo zvakaitika. Asi mumiriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavelas Kumalo vaudza Studio 7 kuti mauto eZimbabwe anofanira kuendeswa kunobatsira dzimwe nyika zviri pamutemo.
Tinoda kuti kana masoja achizodeployiwa achienda kuMozambique ngaiendeswe kana kuti zviitwe zviri pamutemo, uye sezvizvarwa zveZimbabwewo tinodawo kuzivawo kuti mari iyi yekubatsiridza muhondo yekuMozambique takanangana se neZimbabwe ichange ichibva kupi inenge ichibva pabanda uko ripi
vanopfurikidza mwero vave nemakore ane chitsama vachirwisana nevanhu nehurumende yeMozambique kumaodzanyemba yenyika iyi uko kune zviwanikwa zvegas zvinokosha mabhiriyoni akawanda emadhora ekuAmerica. Kambani yeTotal yekuFrance ndiyo yakapiwa mvumo yekuchera gasi iri, asi yakatombomisa chirongwa ichi nekuda kwemhirizhonga yave mudunhu iri. Mwedzi wapfuura vanopfurukidza mwero ava vakauraya vanhu vakawanda kubva kunyika dzakawanda, izvo zvakaita kuti nyika idzi kusanganisira South Africa dziburitse zvizvarwa zvadzo mudunhu iri. Sangano reUnited Nations High Commissioner for Refugees rinoti vanhu vanosvika mazana manomwe zvuru vakatiza misha yavo mudunhu iri nepamusana pekutyira upenyu hwavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.